chavhima akabva kuchina but haasi kubva kuwuhani akabva kune province inonzi Yunnan zvisinei vakangomunongedzerawo vachiti ari kurwara asi anga asina kana temperature kana zviratidzo zvecoronavirus akatakurwa yake kubva kuairport semafambisiro atinenge chaiva chinenge tichifungidzira chirwere ichi akaendeswa kuwilkins infectious disease hospital inova ndiyo nzvimbo iro munyika muno iri kuona nezvevarwere vanofungidzirwa kuti vane chirwere checoronavirus saka masi mangwanani chanzwa result yake patsvakurudzo yaakazoitwa kulaboratory vachiti haana chirwere checoronavirus uye mutano zvake saka anofanira kunge atoregesera achienda kumbi
ko mumwe uya aimbenge achiongororwa mudzimai zviri kufamba sei
pane mumwe munhukadzi zvakare handizivi kana ari vamekutaura takambomuadmita musi wa18 February akanga atomboedza kuchina ikoko atesta mapepa ake achiratidza kuti haana chirwere ichi kuneku paakasvika kuwilkins 18 February akatesta zvakare akaonekwa asina utachiona uyu munhu wanga agara aino zvimwe zvaimuneta pamutano wake nekudaro akazodzoka zvakare patara yekuwilkins nyanzvidzi mangoona nezvirwere zvinotambidzana kana tinoinfectiosis vakamurisira kuenda kumafysicians kuparirenat kankuti anongororwa saka ikoko haana kunyatsotambirika zvakanaka nenyaya yekuti vaingofungidzira nyaya yecoronavirus takazokumbisira tatinge achingionoongororwa ariko kuwilkins takawana mukana zvakare wekuita testi yechina yakabuda zvakare iri negative saka pane zvimwe tiri kutaura officially muno muzimbabwe kuti hatina murwere watati tawana aine chirwere ichi kufungidza zvakare kuti matest aakukwanisa kuaita muno muzimbabwe kunyange zvazvo tinoramba tichiita interlaboratory check neexternal quality control neregional collaborative laboratory iri kunicd kusouth africa.